very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, December the 23rd, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we are discussing about Christmas. We are going to be looking at the Christmas holidays, which are coming up, and also the day Christmas itself, which is this Sunday. Christians worldwide will be celebrating the birth of Jesus Christ. Nasi muchirongwa chedu tiri kutarisa isu nyaya yezuva rekisimusi irori zuva rinorangarirwa gore rega rega musi wazvita 25. Unove musi wakazvarwa mwanakomana waMwari Jesu Kristu. Vatendi vanoshandisa zuva iri sezuva rekurangarira birthday yaJesu Kristu. Vanhu vazhinji vachipembererawo nekushanyira hama neshamwari. This year, however, some small businesses and vendors in most cities in the country say, despite the Christmas holiday, which is around the corner, business is low. Disposable income for most families seems to be low, as some of them say they are putting money aside, the little money they have, in preparation for next year's school fees. Meanwhile, the Zimbabwe Republic Police is urging the public to exercise extreme caution and avoid overspeeding during the festive season to avoid accidents. Our reporter Rutendo Mawere spoke to ZRP Assistant Commissioner Paul Nyati on the issue.
Nikuchigereza upenyu vachikaire zvinoita kuti tidzikise nyaya dzetsaona mumugwagwa asi tikatarisa kubva musi weSaturday musi wa17 December 2022 kusvika nhasi tarasikiwa nevanhu vanopfuurawo 20. Tsaona dzatiri kuona idzi ndedzekuti munhu anenge achida kuovhateka pasina faniri kuovhateka, munhu anenge achida kumhanya pasina faniri kumhanya, uyezve vamwe vari kuita itoti pachirungu encroaching onto the lane of oncoming traffic, zvokonzera kuti paite tsaona dzamaona sezvationa zvakaitika kupa 92 kilometer pegi Glawai Bed Bridge Road musi wemugovera nezuro ku 111 kilometer pegi Harare Glawai Road Chegutu ne 370 kilometer pegi Harare Glawai Road Mbembezi. Saka tiri kuti isusu vatyairi ngatichengetedzei upenyu, ngationgororei mafambiro atinoita, titeererewo zviri kutaurwa neTraffic Council of Zimbabwe, titeererewo zvotaurwa nemapurisa, nokuti vane zvikwata zviri kufamba zvichiona kuti mugwagwa makachengetedzeka. Vanenge vachidzidzisa nevachange vachiona kuti zvese zviri kudzidziswa ndo zvakagarira pasi zvikaona.
Iyo nyaya yekuti mapurisa anoregera motikari dziri overloaded kana kuti dzisina kumira zvakanaka dzichipfuura mumugwagwa, matanho apa muri kutora semapurisa kugadzira dambudziko iri?
Kana motikari ikapfuura nepamapurisa ikazoita tsaona, tinoongorora nguva yapfuura. Yapfuura nguvai panga paine mapurisa here kana kuti kwete?
Some of the fatality figures may have changed as the report was done earlier on in the week. Rutendo also spoke to the head of the Traffic Safety Council, Munesu Munodawafa, who had this to say.
Isu se Traffic Safety Council of Zimbabwe takabatana ne Zimbabwe Republic Police ne VID parizvino tava ne zvikwata zvatingati mateams 25 makumi maviri neshanu vatova muminda, vatova mumugwagwa vari kuita basa vachikurudzira vanhu kuti vafambe zvakanaka, asi vachienforsa zvakare kuti vanhu vatevedzere mutemo nokuti mutemo wenyika uripo. Chatinoda kunyanya kukumbirisa panguva iri pano ndechekuti vanhu vasafamba vakanwa zvinodhaka. Ndinokuzwa kuti vanhu vanogona vese ngavafambe masikati, tisamirira kufamba nzendo dzedu usiku nokuti hatizonyatsoona. Ndinokurudzira varimi vane mapurazi kana misha iri pedyo nemigwagwa mikuru kunyanya kuti vatenherewo zvipfuwo zvavo, mombe, hwai, mbudzi, ndo zvimwe zviri kukonzeresa njodzi zvakanyanyisa. Ndokumbira varidzi vamabhasi kuti vasashandisa madhiraivha avo zvakapfuuridza mwero, nokuti somunhu anosvika pakuneta kana apuwa tageti inorema oneta, ozopedzisira akonzeresa tsaona. Kana nzendo dzakareba ngavaite madhiraivha vari maviri, mumwe achiita basa mumwe akazorora zvichifamba zvichidaro.
Studio 7 reporter Ezra Sibanda spoke to ZANU-PF lawmaker Shalani Mguni on the importance of celebrating good deeds and Christmas. Citizens Coalition for Change, Tawanda Jokora, had this to say on Christmas.
Merry Christmas to all the citizens in America, in Canada. Merry Christmas to all the citizens in the diaspora. Thank you for all the work that you are doing, trying to bring change to Zimbabwe. We appreciate you. Let me also take this opportunity to say Merry Christmas to VOA, Shamarari Vese. You know, last week I had an opportunity for the first time to be at the VOA studios. Massive infrastructure that they have there. In fact, there is VOA. Thank you, VOA, for all the work that you are doing in Zimbabwe, informing the people of Zimbabwe. While I was there, I managed to meet a number of announcers physically. Mukanya Jonga Kandemire, Merry Christmas to you. Merry Christmas to Mavenas Mushanganya, Huye, Mkomana, which speak and read our programs, which speak, Mandaka Onana Zakari, Tatena, Mkoma Gibbs, Tunga, Remzukuru wangu Ivan, not Merry Christmas. Na awo wose vanitina kusangana navo vanoshandira VOA. Tinokutendai nebasa ra muri kurova. Zvizvarwa zveZimbabwe zviriko kuZimbabwe. Ikoko vashama vatereri vese veVOA. Tinoti Merry Christmas. Muve neChristmas yakanaka. Asi tichiziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe. Inenge iri Christmas vanhu vasina magets patebhuru, pasina chikafu. Asi tinoti endai payelo ipapo gore rinouya munoisa X pana president chamisa zvinhu zvinoswera zvachinja. Christmas ino yatiri kutamba ndoyekupedzisira tinotamba tisina magets tisina chikafu chakakwana. Next year tikangopinza mukomana tikangoisa payelo ipapo pamabhanana apo tobva taziva kuti Christmas yegore rinouya anenge ari machikichori. Merry Christmas, Zimbabwe. Merry Christmas, VOA, and all the followers. We appreciate you.
A Zimbabwean based in the United States, Innocent Ndenda, had this to say about Christmas.
I'm the executive director of Global Exchange Program International. I would like to wish you a Merry Christmas, and I would like to say may the joy of the unity radiance into every aspect of your life bring your fulfillment in all endeavors, especially in the coming year 2023. I wish you all the best. I'm already enjoying at the beach. Thank you.
There's one of our followers, Innocent Denda, telling us that he's already at the beach enjoying. But before we take our guests and also our followers and callers, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. It seems some have already kicked off the Christmas joyous mood. That there was a celebration in Matabeleland last week of Zimbabwean that had, I think, when we saw the lawmaker speaking there, built a really magnificent place in his rural home. And we've seen there people celebrating. So, hey, some of you will be doing as such, but we also had some saying it's going to be a bleak Christmas. For those that have just joined our show, please note that we are streaming this discussion live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And now, for perspective on this show, we are joined by our guests who are on the phone. We have both of our guests. I'm so lucky today. We have Auntie Joy, who is in Zimbabwe, of Auntie Joy Zimbabwe page. And we also have Pastor Rebecca Makai to take us into the religious aspect of Christmas. Welcome to the program, ladies. I'll start off by speaking to Auntie Joy, Variku Zimbabwe. Auntie Joy, tinokuchinga mizai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndinotenda zvakanyanya, muri seizvenyu.
Aiwa, tiri wadi. Imi muri kumusha parizvino, vanhu vari kutambira sei kuti Kisimusi yava kusvika parizvino?
Sandrigona, Mr. Pandita, one of my mana of the DK, and I was getting the world, the end, the two other. Young people just not to meet us at Kanaka, I never did a tattoo as one of the children. It is very easy at Kanaka Kora.
Makambota or any Mushiti Moon, Shandanesha, we Nasho, Jacamira say Parisian or Tom Tippers, why Rikisimusi, Mungata Kuruzre Kutichikumur.
And in Bolchins, Matarino, Munangango Shandan is Zimis, I Nazo. I cannot see a Maria to send a Zim. Jimoto and his ages, Christmas is very much. In the Tadino Kuruzian, Zimai, Kamababa, Kanana, before the Christmas, everything of Injati, Kanokapu, a Mari, Kanakuka, and a Mari, Shandan and Maria Queen of Kondra and Jinja, who Ndokuta kakakauya uende dzakachipa nedzinodhura. Ukashika kune dzinodhura usina mari buda uende kune dzakachipa dzinodhura neumwe wako. Zvingave zvikafu chaizvo. Unomhanya nezvaunokwanisa usazvipe pressure. Christmas izuva rimwe chete gore rinouya riri kuuya. Usapinde muzvikwereti uchida kuzvibhadhara zuva rimwe chete. Nekuti chikwereti chechristmas chinorwadza kubhadhara bhozi vazhinji munozo chibhadhara January. Saka munhu wese ngaadzidze kushanda nezvaainazvo. Iyo baba vakangara kana kuti mai vakangara vanoshanda nguva ichiripo Christmas isati yasvika kawana kabhera kako mhanya unotenga hembe yemwana wako kawana kafebhirazi kako opa mudzimai ende unotenga chaari kufanira kutenga chechrismas nekuti mukazoda kuzvitenga nguva yacho yasvika kana usina mari zvinokudzurira madzimai akangwara tengai zvinhu nguva ichipo nekuti nguva ine zvinhu hazvichatengeki nekuti vakutomhanyidzana nechrismas kaihoda kuti abata mari yakawanda Kisimusi. Saka ini ndinongotarisira kuti munhu wese ari muno muZimbabwe ari kuda kuchara muChristmas chanda nezvauinazvo.
Thank you very much. Let me cross over to Pastor Rebecca Makai. Pastor Makai, what's the significance of Christmas as people head for this holiday, which this year actually falls on a Sunday?
Thank you, marvelous. I would like to say Merry, Merry Christmas to you and to all the listeners.
Thank you.
And wishing them a Merry, Merry Christmas. This is the season and the time where we thank God for giving us grace. When the man fell in Genesis chapter 3, verse 15, God makes a promise. He says, I will make you and the woman hate each other. Your offspring and yours will always be enemies. Your offspring will crush your head and you'll bite your offsprings. And we see now Christmas. This is Matthew chapter 1. All this time from Genesis to Malachi, God has been trying to redeem men from the fall. But now in Matthew, we are seeing God's mercy, grace. He goes to the same woman who betrayed him, and the same woman brings back life to us. So we are celebrating Christmas, the coming of God to men, back to men, to redeem us. So Christmas is the time of celebration, Sisi Mavila.
Asika tunoonawo vazhinji vari kuti zvinhu zvakanyanyooma nyanya takatarisana nekumusha kuZimbabwe saka Kisimusi ichatirwadzei nekuti munhu anenge achida hake kuti awanikwe achifara but nyaya iyi yekuti zvinhu zvakaoma munoti ipopa
ndoda kudzokera zvakare kuti Christmas haisi nguva yekuparadza mari. Christmas inguva yekufara, inguva yekutenda Mwari, inguva yekudzoka kuna Mwari, inguva yekuvaka, inguva yekupa rudo kune vasina rudo, inguva yekuunza kuporesa pasina kuporesa, inguva yekuunza rugare runyararo rwakauyiwa narwo naMwari. Kunyange dai usina chekudya, iwe unacho, ndo nguva yacho manje yekugoverana nevamwe tichiratidza kuti tiri vanhu vamwe chete, tiri vana vaMwari. Saka kunyange dai izvo zvakaoma, ndoo mukana watawana wokuti pawo kamudikani. Kana iwone $10 chitsemura nepakati wopuwa hama yako 5. Kana dai ukange usina hako mari yekumupa, idyawo kanaye sadza. Ndoo zuva ratinorakidzana rudo simavelas. Saka nekuoma kwakaita zvinhu, uyei tidanane, uyei tirakidze rudo rwaMwari. Mwari rudo, ndo Christmas.
Aiwa batai makadaro tombodzoka kwamuri anti Joy kuZimbabwe uko. Imi pakisimusi tunoona munguva yapfuura vanhu vaitora mukana uyo kuti vanhu vaende kumamisha uyezve kana paine mombe dzouraiwa kana paine mbudzi dzouraiwa. Pari zvino zvakamira sei munyika?
Hanzi ndiri kuona kuti vanhu vari kuenda ndiri kwete. Kune vatatepeperekedzewo makusena anaya tationa kumbare riri shura vanhu vachinda kumisha asi vamwe vachitiwo zvakaoma bhiki yangu ndangoita zvekutimira nekuti mari dzachona hadzisi kundikwanira. Saka vanhu kumisha vari kuenda, vamwe havasi kuenda, saka zviri paviri izvozvo.
Taona zvakare vamwe vari kubva kunzvimbo dzakadai sevana South Africa nemumwewo matingati mudhayaspora iri pedo kunana Botswana, kunana Malawi. Vamwe vari kuchema chema vachiti nyaya yezvekufambisa zviri kuti zvatikwirei uyezve zviri nani kuti utumire mari pane kuti iwe uende. Pane mutsauko here kuti munhu aende kunoona hama yake kana kuti angotumirawo zvaanazvo?
Nye kuda kuti mabhazi riva zvinhu zvana kutambotaura zvazvo kuti zvinhu zvizhinji zvakwira nekuda kwechristmas holiday yenyu. Saka vamwe vachona vaifanira kunge vakatotumira kudhara kana kuti vangadai vakadini vakatounganidza mari dzekuti vauye, but nekuda kwezvinokonzeresa kuti vanhu vasabate mari zvakarirana. Kukurudzira kwandinoita ndekekuti saite zvinhu zvinokusara uri zvikwereti uye iine puresha ugoita bp nekuda kwezuva 1 munogona kuonana musiwa kana January munogona kuya mabhazi anenge adzika zvimwe zvinhu zvinenge zvadzika dzika handiti. Saka ndinoona sekuti inini kana uine mari shoma isiri kukwana bheta kutumira vari kumusha vofara vachidya then pamunozoana mukana wekuuyawo mazuva haafanani munouya muchiona hama kana shamwari kana vabereki.
Aiwa rambai mabata makadaro. Tiri kumboedza kuti tione kuti tingawana here vateereri vedu nekuti vateereri vazhinji vanga vari kuti aiwa tetemavi nhasi toda kupindawo pachirongwa toda kutaurawo tipowo maChristmas message edu. Saka aiwa chichemo chenyu tachinzwa, tiri kukufonerai saka mukangoona nhare dzenyu dzafonerwa ibvai madaira. Coming back to you Pastor Rebecca Makai, some people say that this Christmas has now been commercialized you know, like industry uses it to perhaps just push goods, it has lost its real significance. What's your take?
Yes, it's very, very true. It's marvelous. We see that Christmas is now being called a happy holidays. It looks like people have forgotten what Christmas is all about. This is why we are saying Christmas is the celebration of the coming of Christ on this earth. So we are just celebrating the grace of God, the coming of the Son of God, Jesus Christ, on this earth. This is the reason for Christmas. Christmas is not all about buying new clothes. It's not all about buying new cars, changing furniture in the house. No. It's all about remembering the love of God to humanity.
Ndombofunza hangu nerimirwa mai kuti Pastor Rebecca Makai tinoona kuti zororo rekisimusi vazhinji vakutoroona kunge izororo rekuti vanhu vatenge zvitsva mbatya dzitsva mota dzitsva kune avo vane mari yacho uyezvewo vamwe vanoita zvekutengesa nezvekutenga tirikuona vakutoishandisa senguva yekuti vatengesere vanhu zvinhu nemari yakati kwirei uye vamwe vari kuchema-chema kuti dzimwe dzenguva vanhu vakanganwa kuti zororo iri nderei unotonzwa munhu achibvunza kuti saka purezidendi yangu iri kupi iro risiri bhabhadheyi rake munoona sei apa
ndinoramba ndichingodzokorora chimwe chete ichocho kuti chinangwa chechrismas kurangarira rudo rwamwari kuvanhu ndinoda kuti ndinyatsotaura kumadzimai vana baba musatore school fees dzevana muchinotenga zvipo musatore rendi muchinotenga zvipo muchinodya kuholiday iyi yechrismas handicho chinangwa chechrismas chinangwa chechrismas kupembera rudo rwakarakidzwa namwari kuuya kwake iye mwari panyika pano kuzodzikinura iwe neni takanga tisina kodzero yekudzikinurwa mushure mekunge munhu atadza saka mwari unongotirakidza rudo kuti honai vana vangu ndavhura mukana madzoka kumba uyei tingopembera kutenda rudo rwamwari musapinde muzvikwereti musaurayira nezvisirizvo madzimai tisaise varume puresha kuti nditengerei chinekuti nechichi aiwa kwete handiro zuva racho saka tinoramba tiyeuchidzana kuti Christmas izuva rekupemberera rudo rwamwari kuvanhu
aiwa batai makadaro regai timbotora live caller vedu tinonzwa kuti namukoma Kennedy vari kuZimbabwe makadii mukoma Kennedy uko
ndinofara mukoma sisita marvelous muri chezeni kuAmerica
aiwa kunotiri wadi tamirira zororo iri rekisimusi taurai tinzwe imii muri kuridyira muri kupi zororo iri
inini ndiri muhazi wangu muno muHarare nhau iripo ndevekuti maonero andirinoriita zuva iri ndinotoeziishwa
sei muri kudaro
sei ndichiti ndinotora as usual because apa handina chimwe chinofanira kuti chichinje paupenyu hwangu
asi kana muri mukristu hamuriono here zuva iri rakakukosherai
pakunyaya yekunamata mwari sunday this sunday tikutoenda kuchechi nekuti yavo yariri zuva ratotofuga tichitenda mwari neupenyu hwaanotipakurarama patine chingoita saizvozvi saka ini ndirikungotora kuti I take this day as usual sekutaura kwandaita ndichingonamata mwari tichitenda mwari neupenyu hwandinawo kwete ndinoda kutoenda zvinowana ndinoda kuti ndave panhau yekuti ndiri kupinda pachristmas aiwa handiite izvozvi
aiwa chitorei mukana wokumoresa hama neshamwari dzenyu muchivapawo kuti wishing them a merry christmas nhasi zuva rachitaurai tinzwa
ya ini ndinoda kukwazisa ndine hama dzangu mia vari South Africa anodisim tatu ari Cape Town nemudzimai wake nevana vake 4 ari ikoko nevana vangu vari kuudzumba kwanhatiyo precious mufaro wache ruva rache tinotenda naropafadzo nadzimai vangu variko kuudzumba ikoko ndiri kunozvangu kutaun kumhorisawo hama dzangu dzezvandishana nadzo kutkelit tin ino mutown saka ndotenda kuma ndipindwa pachirongwa chakanaka kudai muve negoredha nechristmas yakanaka titeeva kuchinhu voa
aiwa tinotenda tanga tiri kunzwa kubva kuna mukoma Kennedy Zitsato pana mukoma Patrick Matikokera vanga varida kupinda muchiroga asi zvatadzika ngoni hamuna kwadi wasu aiwa tiri kuzviona manyora Jeffrey Liwayo tinoti Merry Christmas Albert Shanyurai Look Out Gandanga Bless More Munyaka Kumbulani Piri Nkomo kuda kwache Navira Mafara mese tinoti Merry Christmas kwamuri mukoma Kennedy motipa izwi renyu rokupedzisira tibva taendesa Aiwa, thank you so much, bye-bye. Tuenda kwa muri anti Joy, Tanzwa, Pastor Makai vachikuru zira kutivano kwete kutora mari ye school fees, uye je mazimai. Vasape pressure kune mazibaba kuti vatengerwe tunonaka kana tinoti ma presents moti yapo.
Ndiye ndosoka ndisaiti. Ndosunga ukatona kuti ukana kupinda mu pressure dzevanhu kazi kana uri munhu rimwe unogona kusara ukachikereke.
Mhm.
Vana mama kudzimba uku ngatirengedze kuti vana baba pressure. Inenge toonawo kuti mwanga haana chinzvimbo chaoka. Kuti pamwe kuti vana baba munozoti hamuna mari mozoonekwa zvino makuru uko. Mavhunda kunzeri tinosara nevanhu mukadzi nevana vachinzwa mazii zvinotadza pakrismas ipo panzi kana kuti vakatokanganisa nezvavo vaakubudisa mari pamwe yamakasedza nasinosara nevamwe zvindogo hatikochezeiwo mhuri dzetu nhai vana baba kana tisina mari tinozviziva kuti munenge musina but pamwe pacho chingwa vhaingwa vhaiwo asi musapinde muzvikwereko musapinde muzvikwereko nekuda chekristmas asi pabamawo mhanya mhanyawo zivai nhai nekuti kana vanti tinozovaona vaapika zvakasiyana-siyana kunzoko vachipara nevasikana kunzoko bhati mhuri yasara ichisapa saka zviri paviri zvinoda kuongororwa izvozvo uye zvikwereti ndaramba ndichazokorodza kutora mari dzemarenti ndichitora mari dzemaskuzizi vana zvikoro zvaakuvhura naakutanga kutsvaga mazina akumba dzirisa zvinhu mapropati achitorwa kwamakatenga nekuti ndoda kunobhadhara nimambuda kubhadhara zimbabwe nekumaamtika kusiya zuva rimwe kwete krismas yakanaka ende inodiwa nemunhu wese but kana usina zvikwanisiro pamwe pacho kudzikana kunokosha zvinoita kuti mangwana usasangana nemaproblems ausingazogoni kuzvibudisa maari vamwe vacho kutoka sekondi zvezvinozokonzeresa kuti munhu ade iyeye kuti uri kuda kumhanya necbc yako ivene mwana uzvarwa namwari aine zvipo zvakuda chigona kushanda uri nemushandiro wake iwe unonyatsoziva kuti murume wangu anotambira 300 elako uri kuda zvinhu zve500 ndoda kuti ina chaiwana kupe ende pakutengera kumapana amai todzikama naiza hapasi pese patinozvi krismas ndeyekutengerwa zvinhu zvinowani haipasi pese tinotengerwa zvinowani tine taimu yekuti mangwana hatitengerwi zvinowani kwete kupa murume pesa nekuti amai dhiresi pamekidha vakatengerwa mota vakatengerwa madhiresi maviri manyowani iwo akuda kunokuti nditengere nditengere wozona murume adonha musiti mune iyeye pressure mune muchivaparomuchipa varume venyu pamwe pachona tinosvika chete tikati itei zvishoma nezvishoma tinosimuka hatitangire kungotenga zvikuru tatambopindawo netakaoma pamuri kurarama ekari hai but mune pressure nekuda kuteedzera manexido nekuda kuteedzerana uyezve tanoda kukurudzira kana ichiziva kuti unoita presa yakanyanya panguva inomira kuvhura masetas evanhu imbomira imbomira zvako nekuti nguva ino ndeyo iri kukandwa masetas motikari mafiriji hembe dzevana chino chinhu ukatoona kuti zviri kutokuremeraka savhure masetas evanhu
aiwa tinotenda ntichoi ndinotenda chaizvo vanoda kukufolowai vanokufolowai papi aiwa ndizvozvo regaitisowo pastor Rebecca Makai pastor vanoda kufollowai vanokufollowai papi kuitira kuti vanzwewo zvamunee muchipakura
vanoda kutiteera vanoteera pafacebook yePraise Covenant International Church ndo patine facebook page vanokwanisa kutibata zvakare payoutube tiripo Praise Covenant International Church vanokwanisa kutiteera patwitter vanokwanisa kutibata zvakare painstagram
aiwa naiwayo toti Merry Christmas kwamuri anti Joy uyezve napastor Rebecca Makai nevese vari pano pachirongwa vakateerera nevari kutifollowa I would like to just say happy Merry Christmas to you. I'll see you next year. This is my last show this year. I'm going for a short break. So please have a Merry Christmas. I'm marvelous Mhlanganyawuye saying Merry Christmas and a prosperous new year. May the Lord bless you in 2023.